of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Iyaisi mari inoshanda pachikoro imari inoenda kuhurumende zvayo, hatizoti vanoishandisei nekuti kuchikoro hakuna mabatsiro yavari kudzosa. Toona pamberi vari kuzoda $10.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaratidzira pazviteshi zvemabhazi nemuvhuro wega wega senzira yekukurudzira hurumende kuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo.
Tikatarira bumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe pasection 27 inotaura iyo kuti mwana wese ane kodzero yekudzidza zviri pachena.
Asi sangano reNational Association of School Development Associations and Committees vanoti vanotambira mari dzakatarwa nehurumende sezvo iri iyo nzira inotevera zviri mubumbiro remutemo wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa mari yedzidzo yainoti ichange ichibhadharwa nevadzidzi muzvikoro zvakasiyana siyana. Mari iyi inobva pamadhora mashanu ekuAmerica kusvika kumadhora makumi mana ekuAmerica. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti hurumende yanga isingafaniri kuita izvi asi kurega vana vechikoro vachipinda chikoro pachena sekuvimbisa kwayakaita muna 1980. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vana vemuZimbabwe vakangomirira zvavakavimbiswa nebato reZANUPF parakanga raumba hurumende muna 1980 apo yakavimbisa kuti vana vese vachaendeswa kuchikoro pachena vachiti sangano ravo richatanga kuratidzira nemuvhuro wega wega senzira yokurangaridza hurumende kuti vana vechikoro havafaniri kunge vachibhadhariswa mari yedzidzo.
Tiri kushamisika hurumende yaburitsa mari dzinovhundutsa kwazvo kuti magovernment schools ese akufanirwa kubvisa vana vaakubvisa tuition fee inotangira pakuti vana vanodzidza kuzvikoro zvatinoti mapitri zvinove zvikoro zviri kumaruwa vaakubhadhara $5 yetuition fee. Iyi haisi mari inoshanda pachikoro imari inoenda kuhurumende zvayo, hatizoti vanoishandisei nekuti kuzvikoro hakuna mabatsiro yavari kudzosa. Toona pamberi vari kuzoda $10 yavari kutora kune zvimwe zvikoro zvati kana ari maS1 kusvika pa$40 per term ichidiwa kumwana kana yasvika kumaS1 schools. Kana ari maforeigners maforeign students achinzi anodiwa $400. Isu taitarisira kuti hurumende yasungirwa nemutemo kuti iprovide state funded education. Hurumende ndiyo iri kufanira kunge ichiburitsa mari ichiendesa kuzvikoro kuti zvikoro zvive functional. Totoona kuti hurumende yedu yatoti vabereki vagara vanga vachisimudzira zvikoro hurumende yesipo yakuda kuti vabereki chitipaiwo imwe mari yekuisa muhomwe sehurumende kuzvikoro zvedu zvegovernment. Tirikuramba tichiti zvinhu izvi hazvina maturo, zvinhu ndizvotyora constitution yedu, zvinhu zvinoratidza kuti hurumende yedu haina hanya nedzidzo yeZimbabwe, zvinhu zvinoratidza kuti vamunangagwa havana rudo nekuti vana vawane dzidzo.
Vamasaraure, inini sesangano rinomirira varayiridzi, pane zvamuri kuronga kuita here pamusoro penyaya iyi?
Vana veZimbabwe vane makore vakamirira vachimirira liberation promise yakapromiswa muna 1980 kuti tichange nemuri kuchave negutsa ruzhinji hakuna achazoshaya dzidzo hakuna achashaya health care hakuna achashaya pekugara vana veZimbabwe vangori vakamirira zvakavimbiswa muconstitution ya 2013 pakanzi education ikodzero yemunhu wese health care ikodzero yemunhu wese pekugara ikodzero yemunhu wese zvinhu izvi hazvisi kuuya zviri kuita sekunge vatyairi vari kudhiraivha bhazi takamirira pabus stop vakarasika route takangomirira kuti pamwe zvichasvika hazvisi kusvika saka tiri kuti kutanga musi wa 8 ndira 2024 timboratidza kuti chiwa tichiri pabus stop tichiri pachiteshe takamirira zvivimbiso zvebumbiro remutemo takamirira zvivimbiso za 1980 saka tinokurudzira kutanga musi wa 8 muvhuro wega wega munhu unoenda pabus stop iri pedyo nemi munomira makabata maplacards muchiratidza hurumende yenyu kuti muchiri makamirira free education iri muconstitution makamirira health care makamirira justice freedom and equality saka tikutarisira rumuvhuro wega wega tichange tichikurudzira macitizens kuti aende pamabus stop abate maplacards ekuratidza kuti taneta nekumirira takangomirira zvivimbiso zviya zvisiri kusvika tichazenge tichizozivisa zvimwe zvirongwa nekufamba kwenguva
avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare nestudio 7 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumubatanidzwa wemasangano nemakomiti anomirira vabereki munyaya dzebudiriro dzezvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokore vanoti vanotambira mari dzakatarwa nehurumende sezvo iri kuti tevera zviri mubumbiro remutemo wenyika zvekuti mwana wese wese akwaniswe dzidzo yakakodzera asi vanokurudziravo vabereki kuti vapinde mumisangano inoshevedzerwa nezvikoro pakutarwa kwemari dzeruvako kana kuti school levies ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
tikatarira bumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe pasection 27 inotaura iyo kuti mwana wese ane kodzero rekudzidza zviri pachena kubva padanho rekutanga-tanga repasi-pasi tikati kubva kuECD kusvika asvika kumusoro achibhadharwa nehurumende ndozvinoreva constitution yedu ndozvainotaura saka dzidzo yevana ikodzero yavo yekuti vaende kuchikoro vachibhadharirwa mari dzavo nehurumende
tichitarisa zvinodiwa nezvikoro vamanokore hadzisi mari dziri pasi here idzo dzeschool fees dziri kutarwa nehurumende idzi
mukatarira zvakataurwa naminista hongu mari ingave iri pasi minista vari kuti zhinji yacho hurumende ndiyo iri kubhadhara ichiita kuti zvinhu zvacho zvirerukire vabereki saka nimuchiona kuti imwe yacho pamwe kuda vari kuisa kumasalaries pamwe kuda vari kuisa mune zvakasiyana siyana hatinyatsozivi zvedu hatisati tanyatsojekeserwa zvedu ipapo asi hurumende ine mari yainobhadhara ichiita kuti isu vabereki tirerukirwe saka isoti zvinenge zviri nani nekuti zvakanakawo kuti vaite padiki pavari kuita ipapo pane kusaita zvachose
tinonzwa vamwe vabereki vari kunyunyuta kana kuchema chema nemari dzelevhi dzavanoti dziri kubhadhariswa nezvikoro dziri pamusoro imiwo sesangano rinomirira vabereki munyaya idzo dzezvikoro munoti
zvinotinetsa zvikuru kana vabereki vamwe vachichema chema vachiti mari dziri kubhadhariswa nedzamalevhi dzakakwirisa mari dzamalevhi baba Kandemiri imari dzatinoenda togara pasi tobvumirana sevabereki tinofanirwa kuti tizive kuti isusu vabereki ndisu tinosarudza vamwe vedu kuti vave school development committee kana vagara pasi seschool development committee vanoita proposed budget inenge ichiratidza kuti mari yatinofanirwa kunge tichishandisa gore rino kuti dzidzo yevana vedu ivandudzike tichitarira nezvinoda kuti zvinoda kutengwa zvinenge zvinoshandiswa nevana machairs madesk nezvimwe zvakadaro neinfrastructure even kuvaka maclassroom chaiko mari yatinofanirwa kubhadhara pagore iroro imari voita bhajeti ravo bhajeti irori iri risati raenda kumusoro kunoapprovha vabereki vanogara pasi vonyatsotitsanangura vachipenengura vachiwirirana vachidhiscasa vari pamameetings pavo kuti vawirirane kuti vaone kuti mari yavanokwanisa kubhadhara imari hazviperere ipapo vanotozobvumirwa kunzi endai itai mavhotsi kutovhota kuti mari dzatingakwanisa ndedzipi dziri muzvikwama zvitatu kuti dzimwe inenge iri pamusoro umwe imwe inenge iri pasi pakati nepakati imwe inenge iri pasi pasi vabereki vozvivhotera mari yavari kuda vowirirana nemari iyoyo voita maminetes avo nebhajeti ravo vonyorera kuna permanent secretary vachiti izvi ndo zvatabvumirana kuti tibhadhare sevabereki vepachikoro chakati kana chikoro chakati permanent secretary pavanotarisa mabhajeti aya vachigara pasi nekomiti yavo vanotarirawo kuti mari yatarwa iyi nenzvimbo iri kutaurwa iyi vabereki veko vanokwanisa here kubvisa mari dzataurwa idzi dzimweni dzenguva permanent secretary vanoramba ingirisi iyoyo voidzorera kuti vabereki vachenengurezve saka tiri kukurudzira kuti mubereki wese panodai zuva pachinzi pari kuitwa meeting endai tinoisa pfungwa dzekuvaka chikoro toona kuti pfungwa dzatiri kuisa idzi dziri kuita kuti chikoro chienderere mberi vana vawane dzidzo yavanoita sei yavanotarisirwa kunge vachiwana nayo vachibhadhara mari dzavanokwanisa
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano renational association of school development associations and committees vabani manokore vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 vemapato vanopikisa vanoti mashoko enyanzvi mune zvematongerwe enyika nezveupfumi ekuti zvinhu munyika zvinogona kuramba zvakaita manyama amire nerongo pakasagadziriswa gakava rezvematongerwe enyika haasi kunyepa bato recitizens coalition for change rakaudza studio 7 kuti munyika maberekera ingwe ukuwo bato rinotonga rezanup f richitiwo rakatarisa mberi kwete kudzokera kumashure nhasi evans zininga westudio 7 aita hurukuro nebato remdc nerelabour economies african democrats akatanga nekuita hurukuro nemutauriri wavadouglas munzora mutungamiri wemdc valoid damba kuti tinzwe pavamire
ndotenda mukoma evans kundipa mukana imi nestudio 7 chinjekutanga mukoma evans munoziva kuti semdc kuburikidza navamunzora president wedu takaendesa delimitation process kucourt delimitation report tikati process yakaitwa yesenge yerekubiririra takataura isusu kuti izvo dai yatangiswa panyowani dai uyezve maboundaries anga achiburiswa pachena kuti maboundaries emawards nemaconstituencies akamira sei but izvi zvakaburikidzwa zvakatorwa kuburikidzwa nemamwe mapato nemamwe majournalist im sorry to say this kuti vakati tikutya election. But tichizopinda maelection yacho takanga tabuda tatatati isusu hatichacontesti this election nekuda kuti taona zvinhu zvakawanda zviri kuratidza kuti election ichabirirwa wamunangagwa achangodzoka uyezve kuparticipata kwataiita maelection iyo taizopa legitimacy kana kutongwa kuri pamutemo kuri pajekerere kuti vamunangagwa vakahwina zveshuwa saka takaona zvisina maturo tinderere mberi neelection iyobva tabuda
hamusi makatya kupinda musarudzo here sebato remdc vadamba
kune vamwe vakafunga kuti no isu tikutya election ndobva wapinda maelection vachifungidzira kuti vachanowina saka ndozvazobudisa maelection results atinawo nhasi kuti taane dzimwe 5 years dzekutambudzika asi sepatakamira isu vanhu vamdc tiri kutaura vanhu vazhinji vasina kuvhota i 2.6 million vanhu 2.6 million vasina kuvhota tiri kudaidzira kwavari kuti ngavarejista vamwe vanhu vakawanda isu semdc tira kurwira mareforms mareforms yatinozoenda kuelection any election haifaniri kuitwa muno muzimbabwe pasina mareforms iwayo ndo zvinozoita kuti isusu tinge tine utongo hwejekerere munyika inoyi nekuti taaneita tichingoramba chiita back and forth election yakabirwa election haina kubirwa election yakabirwa saka tisemdc tiri kuti 2.6 million musina kubirwa ndimi vanhu vatiri kutaura nemi nekuti makanzwisisa kuti kuenda kunovhota hakuna kwazvo zvazvinobatsira
saka iko zvino mananga kupi sebato
semdc tiri kuenderera mberi tichimobhilaiza 2.6 million tinoda kuti vanhu ivava vasvikemo at least 4.8 million kuti tinge tichienda muelection ya2028 tinge tine convincing win saka vanhu vezimbabwe musarudze tariro mdc yamakafoma 1999 ichiriko uyezve tiri kuramba takangomira patakamira kuti hakuna election inofanira kuitwa pasina maelectoral reforms
mashoko enyu kuvatsigiri nemhuri yezimbabwe gore dzva ratanga iri
saka tinoti makore kuti kuna vanhu vezimbabwe maakupinda mugore idzva asi nhamo ichingoripo nekuti vamunangagwa varipo for the next 4 years dziripo saka tasadzenhamo
avo vange vari mutauriri wavadouglas munzora mutungamiri webato remdc valoid damba vari parunhare kuHarare naevans zininga westudio 7 evans abatawo umwe anorwira kodzero dzemadzimai ari mutungamiri webato Relabor Economists African Democrats kana kuti lead muzvare Linda Masarira kuti tinzwewo maonero avo.
Tinomutenda musikavanhu atiwanisa mukana iwowu wekuti tinopinda mugoredzva. Semadzimai ari mune zvematongerwo enyika, tinosvikira kuti patiri kutanga gore rino, tichatanga gore rino tichiremekedzwawo sevatungamiriri zvakafanana nevatungamiriri vechirume, uyezve kuti buboto rusva nezvituko zvipere kana kushomeka, kunyanya zvakasangana nevanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika. Tinotarisa zvakare kuderedzerwa nekutarisirwa pasi kunoita mudzimu, kunoita mudzimai wega wega mukati menyika yedu. Isviro yedu semadzimai kuti madzimai abi yedu akugona kunoonekwawo sevanhu vakakwana nekupiwa chiremerera mukati menharaunda dzatinogara.
Saka imiwo semadzimai mumirewo here panzvimbo yenyu munharaunda dzamugero?
Tinoona kazhinji mungava mukati menharaunda dzatinogara, kungava kumabasa, kungava kunokwirirwa mabhazi, mungava mudhorobha chaivo kana nzvimbo dzakasiyana siyana, mukadzi anoonekwa sesecond class citizen. Tinoona vakadzi vachitarisirwa pasi zvikurusa, chiri chinhu chinosiririsa zvikuru. Takatarisa kuti mudzimai ndiye ane mbereko yekuunza upenyu mukati menyika.
Shuviro yenyu gore ra2024 ndiro ratanga iri, yochitiwo kudini?
Kumbiro yedu semadzimai ari mune zvematongerwo enyika ndeyekuti paramende nehurumende muno muZimbabwe igogona kunodzikisa mutemo inoitwa kuti mukadzi asawanikwe ari munhu anonyombwa kana kutambwa naye kana kuva munhu anongorohwa zvisina maturo, zvingava mukati meimba chaiyo yaakawanikwa, kungava kubasa kwaanosevenza, kungava munzira chaimo achizvifambira achinosangana nemhirishonga, kunyanya panguva vanhu pavanenge vachiratidzira kuti mudzimai aonekwewo ari munhu akakwana anoremekedzeka mukati mematinogara.
Mashoko amungasiriwo mamwe madzimai ndeye kuti kudini?
Zvakatikoshera madzimai pati kutanga gore rino 2024 kuti tibatane tiumbe chinhu chimwe chete semadzimai eZimbabwe, tigogona kunovaka nyika yedu pamwe chete mutsitsi, rudo nerunyararo, tisingarwisane pachedu semadzimai, nekuti kubatana kwemadzimai kubatana kwenyika, kuvaka kwemadzimai kuvakwa kweZimbabwe. Happy New Year, Happy 2024.
Vanga vari mutungamiri webato Relabor Economists African Democrats, muzvare Linda Masarira vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Gukura uyingi kanda ndiri nevanhu vekumakedhoriland nekunew zealand. Taivova izvozvo zvimadzishe izvozvo zvinei zvakapuwa makombiyuta. Zvanopuwa makombiyuta okutsvake iye munangagwa ndiye wakauraya vanhu ukagukura hunzi womubata vanhu kumhesa isukai endai munotsvaka kuti vanhu vakafa sei, vanani ati iye waiuraya munhu. Kanda ndiri ndairovera kure nezvimakombiyuta zvavo, samuzvigamuchira vanhu musabaka kumhesa nemhonje nokubata vanhu kumhesa kuzvinzwa munhu akanaka ari akapedza vanhu.
Madzimbabwe, madzimbabwe, makadii matimana, titi Happy New Year, Happy New Year 2024. Mwari wachititira nyasha, tinotenda Mwari, ngavongwe kuna vapenyu vose. Vakarasikwa nehama nevanochema nyaradzwai. Happy New Year, murambi paJoburg. Thanks.
Masora seStudio 7. Maonero angu kurwisana kuri mutriples nokuda kwekuvanga zvigaro ndokune Jesu rasuru. Makore nemakore vanokurwisana kwakasimba, kubva pakangofa vatsangirani mutriples hamuna kumbogadzikana. Vanenge vanokurwisana chete nokuda kwemazimba, uyo achiti wakazvigadza, uyo achiti auna kuvhotegwa nevanhu, vamwe vaiti iwo hatikuzivi, vamwe vaiti iwo auna kusarudzwa necongresi. Saka kurwisana ikokoko kwokuvanga zvigaro nokuvanga mari hakumbozofi, kwakapa pundutso pavana veZimbabwe. Hazviiti.
Makadii vashabarira nestudio ine kutendai inauzo chokwadi tikutendai zvingemukana mukuru wemunotipa kutori zvitenge tichifunga totora ngezvaamunangarwa. Amunangarwa mwoyo wawo wakashaya ane utsivi ndege yakatenga iyo yekutenga private jet yekufamba nayo asikukaenda kuchipatara kana mapilisi ako anozwe kuti andida kuwina ba saka ari kundida kukaurisa
mangwana naka kustudio 7 muri yese yezimbabwe munzvimbo dzakasiyana siyana tinoshamisika inini kunzwa kuti ZANU-PF inotaura kuti inoda kugadzirisa upenyu hwavanhu kana maivhotera ari kumbotonga izvo zvinhasi ndiyani iZANU-PF from 1980 iri kutonga ndiyo yakauraya upenyu saka kana vachitaura kuti vada kugadzirisa upenyu hwavanhu kuvhotirwa chipa vanovhotera ndipo vada kugadzirisa upenyu hwavanhu konhasi iri kuwata zvisati vane zvese mapurisa vanavo vakoti vanavo saka chiri kuwata zvisati kuti vabudisi vanhu vakwanise kuguta unonzwawo kuti kune masanction masanctions kana vachitadzaka kuti vatonge nyika kure masanctions ngavabve tese vanhu vasiri pamasanctions nyika iyenderere mberi vanhu vaone kuguta kana iye vachizodzoka masanctions apera uzodzokawo kuti vadekuvhoterwa nguva iyo nekuti aparora kuti vakundiki nekuti masanctions akuna kwaari kuzoenda vachiramba vachiita zvava kuita saka vanhu ngatizivi pekuvhotera ZANU-PF nokuti avo 40 years dzese vachitadza kutonga nyika vachitadza kugadzira upenyu hwavanhu vozoda kugadzirira ino pamavhotera
mangwana nakanaka muri yezimbabwe pastudio 7 uyo edita uyo weherald uyo ngaarege kuudzira munhu zvokuimba ina handioni chakaipa chakaitwa nawinkday ari kuimba zvinhu zvakaitika munyika zvagara tongozviziva kuti herald inoshandiswa nezanupf kana motsiretena munhu hazvina zvazvicharera nokuti muimbi anotenderwa kuimba chero zviri mupolitics agoimba zviri kurarama vanhu panyika saka kana aimba zviri kuitika mupolitics ari right ende kana achiimba zvinongodiwa nevanhu vanhu vanongoda zvaanoimba saka chakaipa chii saka freedom of expression iri papi kana makuudza munhu tozokutora semupolitician munondiudza here kuti mupolitician haatendegi kuimba zviri kuitika mupolitics macho ko jabureza zvaakangoimba kutonga kwaro gamba makadii kumuudza kuti wakuimba zvepolitics musaita zvinhu zvisiri izvo zvinofanirwa kuitiwa zvaari kuimba zviri kuraramika winkiti vana vezimbabwe vakazara pasi rese zvaita kuti vaende kunotsvaga rumafuro manyoro kune dzimwe nyika chii ndidzo dzoka politics dzenyika idzi dziri kukonzereswa nezanupf kana munhu akaimba zvinoopoza zanupf regai aimbe nekuti ndo zviri kuitika munyika
inini ndinonzi malondi ndinogara kumpumalanga tinoda kuyambira mudhara uyo anonzi Munangagwa. Munangagwa akanyatsodyiwa zviri pachena naNelson Chamisa Nero. Akadyiwa zviri pachena chena zvekutoti nyange bofu rinotoona kuti munhu apa adyiwa. Kochicha anoramba akati ndini purezidhendi achiziva kuti akadyiwa ake. Zvinobatsirei kuti vana vezimbabwe titambudzike. Izvezvi izvo kungofamba kuenda munyika imwe papa unowana muzimbabwe amwe anofudziswa mombe vachipuwa mari diki diki ukaenda kuchipatara vanhu vari kungofa hapana mishonga hapana maambulensi unotoshamisika uchizonzi kana waita hama iri kurwara muchipatara dirafiweni muambulensi ha zvakamboitika kupika ngaabve pachigaro murume asiri mwana mudiki atonge
ini ndine chikumbiro kubva kwamuri chikumbiro chiri mubvunzo munoita live talk imimi kwe 30 minutes from 8 o'clock to half past 8 but munozoendera mberi nezve muchiprograma futi chirongwa chamunenge maita chelive talk chamunenge maita for 30 minutes muchipinda futi moramba muchichiita futi kusvikana 9 o'clock ko sei musingangoite chirongwa chenyu icho chongoita 1 chinosvikana 9 o'clock muchiinterviewa 1 semainterviewa munenge muchingoita iwayo sei muchizoziita sekunge zvinhu 2 icho chiri chinhu 1 amuoni heri kuti ipapa munenge muri kutivhara ipapa westudio munenge muri kutivhara nekuti muri kuita chirongwa chimwe chete muchiita chine mazita akasiyana asi chine kontendi imwe chete ipapapo ndinenge ndatibate va ndirikukumbirwa mhinduro kubva kwamuri iyi mhinduro yandirikutodawo kubva kwamuri imunestudio
muchikamu chino tinotarisa zviri kuita muamerica vachishandisa mutemo uri mubumbiro remutemo yeAmerica mumatunhu maviri anoti Colorado neMaine vakatonga kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump havabvumidzi kupupidza kuva mutungamiri weAmerica zvakare.
Ya vatapo nyaya yao ya kunetsirwa ikauti yao rabiswa kupita kana kukwidza maprimaries inyaya yakaitika musi waJanuary 6 gore ravazo lose maelections vachinzi vakada kumukira hurumende vachikonzeresa mhirirongo yakaonekwa vanhu vakawanda vachienda ku Washington DC uko kwaida kukonfirmwa maresults. Saka izvi zvokunzi hazvifakwe zvakaitika ende uyezve vakatyora mitemo yakawanda especially constitution yeAmerica. So mamwe mastates kauti vanhu vari kuenda kune mamwe mastates vachiendesa nyaya dzavo dzokuti vaTrump vasave vachikukidza musarudzo dzeprimary dzekumarepublicans inyaya iyoyi irunzi vaTrump avakwalifai kuva vari mutungamiri wenyika kana kukukwidza kunamo maelections nokuti vakambomukira hurumende.
Sei mitemo yakadai ichisiyana kana munhu achida kukwikwidzira hofisi yomutungamiri wenyika, sei matunhu achisiyana mitemo?
Zvechokwadi mastates nemastates ari muAmerica munomu ane inonzi Supreme Court yavo inenge iri mastates yayo. Masupreme court akasiyana and uyezve mitemo inogona yakasiyana, but chakanyanya kukosha panyaya iyi inyaya yekuinterpreta muconstitution yekabumbiro romutemo reAmerica iri kuitwa namumastates achikonzesa inonzi rebellion or insurrection kuhurumende. Mumastates kana kuti matunhu arikusapota kana kuti arikupa mutongo uri kufevha vaTrump uri kuti ofisi ya president iri kunzi haina kubatwa nemutemo iyoyo, but amastates ari kurambidza vaTrump kuti vakukidze ari kuti no, ii section iyoyo yandaverenge inogona ichitova ichitotarisa nyaya yakaitika musi wa6 yavaTrump. Saka inyaya yeinterpretation yemutemo iri kuitika panapa zvokuti kana zvazodai so dare rinokwanisa kuva richipedza nyaya iyi idare guru reSupreme Court yeAmerica ichapa kana kuti pakazoenda nyaya kumatare kudare iroro ichapa mutongo uchapa a proper interpretation yekuti uyu mutemo uyu unogona here uchibata nyaya yakaita seyaTrump.
So kuona kwenyu ruzhinji rwevanhu runoratidza kufungei pamusoro penyaya iyi?
Panyaya Trump ndoga kuti America yakapatsanirana kauti iri divided nokuti tinoziva kuti ivo vaTrump pavakazodyiwa vakadyiwa ne a slight margin kutaridza kuti America was very divided pamaelections ipapa apa. Saka izvi tikuzoona zvekare zvichiitika panyaya iyoyi yavaTrump yekuti kune vanhu vari kuti aiwa zvokuitwa kuna vaTrump zvakakodzera nokuti vakamukira hurumende ende uyezve havafanirwe kuvachibatawo ofisi yavakazvidza musi wa6 pavakadyiwa. Kwozotiwo vamwe vari kuti aiwa vaTrump havangave vachibatwa nenyaya yekuti vakamukira hurumende because hapana dare rati ravaona vachinzi vane mhosva. So izvi ndo zviri kuva zvichibuda kune vanhu muno muAmerica kuti vaTrump vanogona vamwe vachiti vaTrump vanogona kuve vachipesekitwa nyaya yavasati vabatwa mhosva nayo, vamwe vachiti aiwa zviri pachena vaTrump vakaonekwa patv and pakazoitawo magwaro akazobudawo kucongress achipawo kuti vaTrump vakapara mhosva. Saka zvinhu zviri kubatikana pakati pakati zvokuti yangove nyaya yekuti munhu anenge akarerekerawo kubata ripi repolitics uyezve anova achifarira here vaTrump kana kuti kwete, but iyi nyaya yakakosha zvikuru inodzikadzika kubumbiro remutemo remuAmerica kuti munhu ari kukwanisa here kurambidzwa right yake yekuparticipata mumaelections nokuda kwokuti pane nyaya iri kunzi yari kupomerwa.
Gweta wa Kenneth Masie wari parunare ku Texas ne Studio 7 sezvo ngo yadi apera tombotasa zvange zviri munau dzanhasi rimwe sangano romira varairidzire amagamated road tichazvine no Zimbabwe rinoti richakatidzira pazvitechi zvemabhazi nemuvhuro wega wega senzira yekukurudzira hurumende kuti irege vana vasabhadhara mari yechikoro ndiri muWashington DC ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bell. Yeah.